manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 14/2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Debato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokanya zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwa.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari, muruda kuti tisinwe tiendepi chimbosvinwa iwe necorona pai. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Imwe nhengo yeZanupiwa inokachamadzwa vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko avaGonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPoland Professor Lovemore Maduku vakaudzawo vaMnangagwa nezuro kuti nhengo dzePoland hadzisi kufara neurongwa hwehurumende hweConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Debato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokanya zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwa. Tinofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro revanhu. Pari zvino tichakabudisa uriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika harisiri nyaya yezvemapadhi ematongerwo enyika asi nyaya yeriyeyere zhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro vanga vakawanda chanyiso taisisi bato ukanya zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZanupiwa uyezve zvavaroda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva patanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipiwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekuzvatarisa zvinyangwa zvacho zviripo ndezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi pamaoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yedu ikarubva kwama jaji ematare makuru esupreme court neconstitutional court zvabuda kubviswa muprocesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vofira kumainterview zvonzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri taizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka tanga tizomutsiya ndeupi. Izvi zvekuti ngatidzokerei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati vake rosarudza munhu wanobata inge pachigaro singaindi kuvanhu hazvina nematura hazvina nemusiriisi masimba eparamendi abuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaedza kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kuti ite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine huwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Ndizvo ndatsanangura zvida kuti imbiro kana richishandurwa hakungoita zvakawanda ndivati panodiwa National Assembly panodiwa 180 vachadzingira kusanzwa kubindiro. Musenate inenge ichidiwa zvakare 2/3 inenge ichikwanisa kuita 64-1 obviously. Tikati vatakaona zvinhu zvakapera zvekuti zvakachaiwa manumbers iyo. Ndikunovawo vanenge vachizoitawo pfungwa zvishoma nezvishoma nanoti zvanitiwa navabvudzi kufunga. Asi vamwe vanozopetawo vachingofunga. Vakaregera kuuya kuparamendi. Kuitira kwandirika mukatarisa mumagwaro kune zvinenge zvichidzidzisa mutoriya. Zvekuti vakatoti vapasa vakaita zvekudiridzira vakati hataita 180 asangu vasingasviki. Kati kuti isusu tada kuonesawo vamwe vabii vedu chaivo. Tikatigira zvinhu zvisina maturo. Sebhati kana zvikadaro kupikisa kwedu kunobva kutibatsirawo kuti zvisazoita zvinhu zvakadhakwa kudai.
Munoona here vamwe venyu muZANU-PF vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa.
Aiwa hapana kuwirirana apa zvinongoitwa nemukuru kuZANU-PF vanhu vabvudzi kufunga kana kupikisa ka hazvina kubva kubati katiesa kuti tikaita muchisangana navo muparamendi havawirirani nezvinhuna zviitwa handi munhuwese ari kutigira zvinhu zvakapika kudai.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri vakachamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus, vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa namwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchingurika Shiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave pati nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchingurika Shiri vakatsvamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi masanctions kai masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiitira masanctions. Mwari wabva ati zve wakuswera wari muZimbabwe kusisina ba ikonomi yawo yakuchema handiti yedu iri kuvari kutichemedzwa. Trump ngaazive kuti hasi Mwari muri kuda kuti tisinwe tiendepi chimbosvinwa iwe necoronavirus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinhoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai Muchingurika Shiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isu mutungamiri wedu
hauruzikuziva hauna gwara rekunyatsoziva kuti nopasi kana tichirarama tinofamba sei njozi yawirwa nevanhu kueurope injozi inokwanisa kungotiwira kunokuti kuafrica endzimbabwe ipatikura saka wakaona mutungamiriri akaita saopa arutungamirira minista of defense wati kutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutimira munhu iyeye arikuratidza kuti havana
amai muchingurikashiri vatiwo bato remdc riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku vatiwo bato remdc ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika
tine threat security threat iripo ndataura kuti mdc iri kuita mastrata usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda zvakare tiri kuona vane mamachete vaya vari kuchema iko zvino takazosimuka sejoko kuti hangatidhile nevanhu vanga vari mamdc anga ari kuuya achipinda isusu tatatopindwa vochibata mamacheti zvonzi mazvona izvanopifa asi vamwewamwewo varipo ndururani asi mdc yanga yatipindawo futi
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemdc vadaniel molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi asi vaimbo vemutauriri webato remdc vajacob mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti zanupf iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari
bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunhuhwa sembudzi nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari ndiani angapandukirira chinhu chakapidiguka kudhara ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare uyezve chawana mumwe achisekwe ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mishonga nezvidziviriro nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese inongozouya kwese
panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana chimbwido nana mujibha vachanga vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato rezanupf vapepurai togarepi negurukota remashonaland west amai muliswa chikoka ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunura ijena
chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri muguta remontreal kucanada vapeter mashiri vanoti vakavhunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai sophie trudeau vane coronavirus asi vamashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika marvelous muhlanganya uye westudio 7 abata vamashiri kuti tinzwe zviri kuitika
hazvakutyisa asi information zvayo vari kutraya kuti vaudze vanhu kuti zinoita sei coronavirus saka ndozvatongokoshesa zvekuti tidzivirire kubatwa nayo uchaita mumwe uchararama upenyu hwegonzoka hwokuti uza kuti panze apo pakaipa saka hapabudike but unoda kuti uende kubasa ndo dambudziko asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi zvese izvo zviri kuita zviri kufamba but chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomaongori munhu anokosora
tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yecanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai sezimbabwe
vaimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakadai sana zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira pai kurisa ani anotaura izvozvo zvinovanzika ende kana izvozvo kuti utaure kuti ndakumbosuduruka mbosuduruki uchienda kupi uchiti chii ndaitofunga zvangu nezvazvo kuti hai kunoku zviri nani pati azi nazobuda kijiko kujunga tinda na amana na kujaza na kusuluru bado zuriwa nje tizi leku paraza kusuluru kwa sio
jishinga tizwenye Zimbabwe mumabatiro arkuitwa nyaya iyi
wakati wande pa kuti iko paraza kwa sio na information zokuti zino buda pa tizi leku tizi wakati doja itika uweze dimenyika nyaya juu nje zingo buda itazi zitaubwa ndi mainda zizanga itazi azidwa zinu tinezi kana kurukuna na mikadzeli za kareza Zimbabwe mwanza kujiga isu zuzuti buda pache na especially zinu 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 kritika uzi especially ziruwele kwa kada isu
kwa zinu zizaru wa shi Zimbabwe ziri imo momu Canada makabata na ere mkweza kuona kuti denda iringa rukiswe sei uyeshe kumuchono kuti kumushashu kufamba sei panya ye coronavirus
pari zinu zinu zuzu kumoti tunge chinguta uroga ma WhatsApp group kuda kumana chingirira inguarira kusisai panza hapa paipa nasa pana mwana uskuru aenda uskuru ma university zana university of Mazu university of Kodikon Kodia apana mwana uskuru aenda uskuru makamba nizu waruta nyadze quarantine tutu
au vanga variva Peter Mashiri vachitaura vari parunare vari ku Canada na Mavala Samslanganya uye we Studio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai ndaizivei Manyoni vari muMount Pleasant muHarare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mai Manyoni mungatitsana nguro kuti semadzimai zvizva muri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muZimbabwe takatarisa dambudziko irori recoronavirus.
Takatarisana nedambudziko irori ka hapana chatingakwanisa kubatsirika nazvo ndochokwadi chekutanga pekutanga because hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu asi chinoitwa chaicho hapana kana gadziviro chaiyo iripo hapana tinodaro nora kuti tinoenda muzvipatara muchitotsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasikwanika tikapangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro madzimai muno mutitori padambudziko hombe rakakurisisa ende Zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo kungotaurawo chete muvanhu asi kuti tingati pane gadziviro iripo atinganyeba kunenge kwangoparara kweZimbabwe iyi.
Tombotarisa nhoroondo yenyu imi samai tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Imi ndine vana vatatu 3 pachishona vana vandinawo vatatava zvakaoma handimbodi kunyepa tiche mazwi kare taitomboti mazwi ata apfuura akanga tirombotaura nenyu pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raivi tongoonawo kubika chero risina supu asi ezvinozvi pamararamiro anda kuita izvinozvi nemhuri yangu tinongokwanisa kuwana hupfu 10 kgs iyoyo ende tinotoravarira kuti iite kana 2 weeks asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma nenhau yekuti kuti wane mavheji acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumomuriwo vegetable racho chaiwo rine mashizha 4 aya handisi kukwanisa kuritenga rakaomerwa zvekutosheya kuti unotangira papi uchienda kupi because riri kuita 15 bondi asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanise kuiwana nevana ezvo nevana 2 vanoenda kusikoro ndofunga ndakambokutaurira imwedzi yapfuura iyo tava vana vachangovhura tikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha handina hangu kuzomuendesa nokuda kwekuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi ikoko kwazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya saka takaomerwa semadzimai kushe kuti ndinotangira pati unotongoti kumuka kwandingaita nekuswera inyasha asi kuti ndiwane cheuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa naiye arongotitarisa zvakaita nyika yese sezvo zvidhola chairo nhasi $1 US tikarisa kubhondi nhasi riri pa$35 cash kana iri eco cash riri pa$47 saka handichazivi kuti tinorarama sei because upenyu hwacho hwatooma kana iri sesipo yekugezesa yataangotenga green bar tatengi maseti mawashing powder zvataita taongotenga green bar rinoshata zveshe kusuka, kugeza, kuwacha. Saka atiziyi kuti tosvika kupi neupenyu hwakadaro.
Muri kubata mabasa api? Uyezve mari dzamuri kutambira dziri kukwana here tichiona zvamaa muri kutaura izvi?
Mari ezvinozvo tikachitara zvekukwana ka mari haisisina zvaichatoita zvachose. Wazinini pamurungu pandosenza, ndinofenzera murungu mchena bati ndinopiwa 900 bond. Asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvozvi zvinhasi. Iri kuita 270 mupick and pay. Saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudzika kwekuseni kwamasikati kwamanheru. Ah, zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose. Zvimwana anekada kukwira kombi kuenda kuchikoro. Vanenge vakunzi ngavachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani pati mamwe mazuva unotozongoguma wokunikana. Saka zviri kutondiremera zvekuti ndotosvika kuti ndodii tozvibatanidza sei. Woenda here kumusha kwacho hakuna kunaya. Ndogara kuno kukwacho mari yacho haisi kukwana. Saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatirikuita.
Tombotarisa munzvimbo yamuri kugara. Mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa. Zvirongwa zvipi izvi?
Zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezvesensus. Iseni chizvarwa chemuZimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno. Takangokura tichingozviziva kuti kana kusitwa census makore ese isusu vanhu tisaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paredio kana pamatv apazetv chibuda kunzi kune census vanhu vari kuverengwa. Bati iye zvinozvi ndakangoshokwa last week misi weTuesday. So sangana nevarume vaviri nemadzimai maviri vachiti madzama mukasei ndikandamuka hangu mamuka oseyo. Zvikanzi tiri kuverenga vanhu. Ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii. Zvikanzi tiri kuita census. Ndikutadzawo zvinzwisisa because handina kukura ndichiona census ichitiwa muitirwo wairi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri veStudio 7 nemugowera wega wega. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro navaDifadhuve avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina na Witness Nyandoro. Vadhuve vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingaziviwo zita ravo rekutanga, vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro. Zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare. Saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kana dai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana. Nhasi tatichiite hurukuro navo Vadhuve tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mwoyo mavo. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Vadhuve.
Tinotenda baba Jonga.
Vadhuve, ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunzoko?
Ndine chitemo chiyakanyatsokutokura baba Jonga. Ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu. Ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu Josephina nemunin'ina wake anonzi Witness Nyandoro. Hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo yakashayika mugore ra1994. From kubva ipapo tikabva ndatorasikirana nevana vehanzvadzi yangu. Ndiri kunyatsokutovatsvaga, handigoni kana kutokotsera chaivo nekuti handinyatso kutoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei.
Hanzvadzi yenyu paya shaika vakatora vana ndiani Vadhuve?
Hanzvadzi yangu paakashayika zvakaitika ipapo ndokuti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda navo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro. Zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka. Inini ndikabva ndaenda kuBulawayo kwavaigara, vaigara kuSt Peters. KuSt Peters vakatobva kuSt Peters vari kugara kuPumula. Kwavak vakazobva kupumura ipapo ndikatowana runhare vanzi vakato baba vemwana vakatoshaikawo futi saka vana vakatorwa nemhuri yemurume saka taisingaziva kuti mhuri yemurume vari kubveko matandikutiziva ifamili yakwanyandoro ndakatorwisa ndaa kutotsvaga vanhu vakwanyandoro kuti pane vanhu here vari kutoziva ndikatsvaga zvese mumasocial network ndikambopinza nemumanewspaper kana pane chandiri kuwana so chitemo changu chandinacho kuvanhu vezimbabwe vakateerera programu iyi ndiri kutoti zveduwe ndapota ndibetsereiwo ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu upenyu hauna kurarama mushe nokuti handisi kunzwa mushe paupenyu because kana ndiekutoziva kuti nyange kwavari kana kuti pane munhu anoziva kuti kana vari vapenyu ndinokumbira kuti vanditsvage vatibate kana vakashayiwa pane munhu anozviziva izvozvo ndinokumbira kuti andibate parunhare anditaurei kuti chii chaari kuziva nokuti ndizoona kuzorora pamweya pangu
baba vevana ivava mukuwasha wenyu ainzani zita rake rizere
zita rake rizere handisi kunyatso kutorirangarira mushe handisi kunyatso kutorangera chete tupo wake vaiva wanyandoro
pakatorwa vana vanga vane makore akadii vanga vakura zvakadii vadhuri
vana nguva pavakatorwa vaiva vadiki nguva iyoyo because josi ndofunga nguva iyoyo aiva somewhere around vana 5 years witi aiva somewhere around vana 2 years because witi he was trying kutofamba nguva yachona aiva mudiki diki so zvandikutoziva kuti kwavari havasi kana kumborangarira kuti kwana mbuya ndekupi kana kuti kwana sekuru ndekupi
mungava nenhoroondo here yekuti hanzvadzi yenyu yakashayika iyi vakasangana sei nemurume wavo vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita raamai vawitness najostina
amai vawitness najostina zita ravo anonzi Setukile aishandisa senemu yakwashumba kana kuti Setukile Spanda kwavakasangana kubulawayo nokuti Setukile aishanda kubulawayo nguva yachona ndokwavakazosangana ikoko so pabanyondoro anga akati aroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatso kutoziva chaiyo chaa kuti kumusha kwake ndekupi dai ari munhu akanga aroora aitonyatso kutoziva kuti tiri kundotsvaga kupi kana kuti efemiri yake iri kugara kupi so anga asina kuroora ndizvo zviri kuita kuti tonyatso tisaziva kuti ndepapi vatinotsvaga vanavo
kana paine vane ruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya
zvandokutokumbira vanogona kunondibata parunhare pafoni yangu yerunhare foni yangu iri kuti 0044786567997 ndizokorodze zvekare +44786567997 vana vavo kana Josina ari kurangarira kana ari mupenyu ndofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt so kuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vana vati tivatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt butiko zvino ndichitaura nemwe ndiri kulondon
aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei
ndinotenda zvikuru because kakutoatleast kutowana closure chaiyo kuti tinonyatso kutoziva kuti chii chiri kufamba nekuti kakana chingofamba chingorangarira kuti kodai vetuve vana vari papi inyaya iri nyaso kutondishungurudza zvikuru so ndinotenda jonga tikutenda chirongwa cheichi chavari kuita tinonyatso kutochiterera zvikuru chinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru
maita basa vadhuve
thank you
manga makateerera kuna vadhifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo Witness najostina nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika imwe nhengo yezanupf inokatyamadza vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavhairus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti www.voashona.com anokuonekai nemufaro manherano ndini Ray Choto ndiri muWashington DC
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 14 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uzulu wemangwe lowechimanimani ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila alezi zigaba.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus. Sikhuluma ngama-borders, sikhuluma ngama-airports, akula mzamo.
I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele.
I-bill leyi ingavele amendwe ivunywe phezu kwesikweledi esivele selaso sililizwe sesisengeza phezu kwe-9 billion esilayo njengesikweledi.
Uzulu wakobulawayo uthi kavumelani lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okuzanywa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ebona ngezempilakahle e-World Health Organization isibumbe isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. UMavis Gama uyalandisa.
Umqondisi we-World Health Organization uMnumzana Tedros Adhanom Ghebreyesus wazise ngokubunjwa kwesikhwama lesi izolo, njalo uthe badinga imali engange 675 million yakwele Melika kuZulu jikelele, ikakhulu izinotho kumakampani kanye lakunhlanganiso ezizimeleyo.
We can only meet this threat together. Everyone has a part to play.
Akumelela kuphela masingasebenzisana, umuntu wonke kule ndima angayidlala. Ikhuthaze uhulumende wenu ukuthi asekele abe-WHO kanye babe-COVID-19 response. Leso sikhwama sizosiza ekuthini ukuthaniswa kokudingwa ngamazwe asathuthukayo kanye lezisebenzi kwezempilakahle ezisebenza gadalala ukulondoloza impilo zabantu.
UZulu okhulumisane lalo msakazo obalisa uMnumzana Collins Ncube utshengise ukulijabulela leli nyathelo eselithethwe ngabe-UN ndawonye labe-WHO ukusungula lesi sikhwama sokusiza kudaba lokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane le-COVID-19.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus. Sikhuluma ngama-borders, sikhuluma ngama-airports, akula mzamo ezingathi ingabe isenziwa nguhulumende wethu ukuthi asize edabeni lokuthi nxa kungaba laba abantu abasebe affectwe yi-coronavirus. So ngibona kuwumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi bencedise especially amazwe anjengawethu angalama ma-economy asebenza kahle ukuthi sincediseke sithole imitshina yokusikana leyo coronavirus.
Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokudinga umuthi wokwelapha i-coronavirus kanye lokunakekela abahlaselwe ngumkhuhlane lo emazweni wonke jikelele. Enye yali mali izasetshenziswa kunhlelo zokucubungula igciwane elibangela lomkhuhlane ukuze abezempilakahle bazwisise ukuthi laqala njani lokuthi lingenqatshelwa njani. Kuliviki uhulumende uphiwe imali engange 25 million yakwelemelika yi-Global Fund eqondane lokulwisana le-coronavirus. Lanxa ungakafiki eZimbabwe lomkhuhlane, uhulumende uthi kulabantu abafakwe ilihlo ngabezempilakahle ukuze babe leqiniso lokuthi kabalawo. Abantu laba bagoqela abangamachumi ayisichiyagalombili lanye koBulawayo. Ekutshoneni kwelanga namhla, i-coronavirus ibisibulele abantu abangu 5604 emazweni achiyeneyo. Ezwekazi le-Afrika isibulele abantu emazweni agoqela ele-Egypt, Algeria, Morocco, le-Sudan. Emazweni afana le-South Africa le-Namibia isikhona kodwa abekho asebefile. Ngimele Studio 7 mise Harare, ngingu-Mavis Gama.
Uzulu wakoBulawayo uthi kasoze amukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe leminye imithetho etshiyeneyo okuzanywa nguhulumende. Uthi inyathelo lelo lijonge ukuthathela idale lephalamende amandla liwaphe umongameli welizwe. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso ye-Coalition on Death and Development, yona ephakathi kokulimukisa uZulu ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo kanye lamalunga edale lephalamende bathi kabasoze bamukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngoba kuthathela iphalamende amandla njalo kusipha umongameli welizwe amandla amaningi. Uhulumende uzama ukuguqula imithetho engamachumi amabili lasikhombisa phansi kwebhili leli. Abakhulume emhlanganweni wakoBulawayo lo bathe ukuguqulwa kwemithetho lokhu kuzathathela idale lephalamende amandla okucubungula udaba lokweboleka izikwelede kwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi zilungele ilizwe na. Ngokunjalo abaningi bathi kabayamukeli linguquko. Omunye wabantu laba lilunga ledale lephalamende elimele iluveve uNkosikazi Stella Ndlovu.
Engikwesabayo ukuba izikweleti lezi zithathwe ezithi sesithethwe zingene ezikhwameni zabanye abantu bayisebenzisa imali leyo ngendlela engayisiyo, but izikweleti zizasala zikhona ebantwini. Asikufuni lokhu, abantu kabasukume batsho ukuthi no to this.
UNkosikazi Ndlovu wengeze wathi kuyingozi ukuvumela uhulumende ethatha izikwelede angasoze enelise ukuzibhadala ezizathwalisa ngitsho lezizukulwane zeZimbabwe nzima.
Sesithule kakhulu njengabantu beZimbabwe, kumele sikhulume sithi kubana esingakufuniyo asikufuni.
Uhulumende uzama njalo ukuguqula isisekelo sombuso ukuze umongameli abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba kanye nomtshutshisi omkhulu uprosecutor general. Ufuna njalo ukwengeza inani labaphathintambo bakahulumende abangayisiwo malunga edale lephalamende. Wodwa osakhulayo wakoBulawayo uMichael Ndiweni uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende useguqula isisekelo sombuso welizwe yena engakasigcwalisisi sonke ngemva kokulotshwa kwaso ngo-2013.
Nginakani ukuthi mina siphangise kakhulu ukuthi sifuna ukugambela isisekelo sombuso sivele singaka-implementa singakafezwa. Ngakhala kungo-devolution kuningi vele okuningi kakhulu masigayela kusekelo sombuso okungakafezwa okuningi kwakhona.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uThemba Chiveya laye ongene umhlangano wezimkhodi wakoBulawayo.
Lolu daba lwe-amendment le ekhulunywa ngayo leyi luyadanisa kakhulu ngoba kufana lokuthi umuntu ethengelwe ahla engayigqoka ahla i-old.
Kusukela ekupheleni kwayo nale inyanga kusiya kunyanga ezayo idale lephalamende likhangelelwe ukuphuma ijumo lithapha imibono kaZulu mayelana ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi eziningi esigabeni seMzimuni enyakatho yeGwanda zithi sezisidla kanye ngelanga ngenxa yendlala. Zithi ukudla ezikuholiswayo akwaneli lutho. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi esixoxelazo zithi umangoye uselala eziko njalo zithi ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla. Nesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela izakhamizi ezedlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China ekwakungumeli wedalela ephalamente eGwanda North umnumzana madodana Sibanda. Abantu abalitshumi lasikhombisa bebesabelana isaya elilodwa le-50 kg. Kodwa omunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badlekane kuphela ngelanga.
Hayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje langomnyaka ophelile. Ukuthi lokudla sidla kanye ngelanga akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhadalela abantwana esikolo asinazo, asizitholi. Akunzima ehlane la ukukhulu kakhulu. Dingawuncedo lokuthi ngawuhulumende nje ngawo uyasincedisa ebesinikeza nje ukudla ukuzela athi sokuphila nje ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Ezinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lizinet Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokhu kudla.
Mina ngiyakholwa kulokhu i-social welfare ukuthi baba sengani semdala. So siyakusebenzela ukudla lokuyana siyandika emgwaqweni sihamba silungisa umgwaqo sifaka amatshe. Yikho lapho esisiza khona. Le mali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana siyakhipha ama-$30. Hayi, imali yakhona ukuze uyizuze mntanami sesiqalisile nje ukuqasa ibutheleni ukuthi kwana i-$30 yakhona. Sithole zima mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikuholayo kuyabe konakele ngokunjalo zithi zicina zikulahla lokhu kudla. Nangu unkosikazi Regina Ngwenya.
Yayindlala inkulu kakhulu sibili ngoba khonokho kwenza siphithizele seze nje sidinga ukudla nokuthi silendlala. Njalo lokudla kwakhona lakho okusizwisa ubuhlungu kakhulu kwesinye isikhathi sabe sikuphiwa sokungani kubolile besikhipha khonaphana okunye okungani kuyisigaqa kubolile okungaselancedi sokungani ngapha kithi kuzolahlelwa nje ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokhu vele bazathini.
Unkosikazi Precious Ngalo weDema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokusilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala eminyakeni ezayo.
Kule minyaka emibili singatholanga lutho emasimini, izulu alizange line ngokuya kophelele. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umumbu, kodwa hayi indlala ijikile esibili ngokuba iminyaka yonke le into singatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana kodwa okokuchinisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imvu emlonyeni, kodwa okokuvuna sifake ezithaleni ayakukho. Nxa singathola uncedo olungasincedisa ukudla kumbe lokuthi nje nxa kungaba le dona engasincedisa ukubana sizenzele silezi ngadi siyalima, kodwa into esibulalayo ukuthwala imigqomo emakhaya.
Amazwi kaMankala agcizelelwe ngumnumzana Amosi Sibanda.
Sibulawa indlala lapha kule ndawo, izulu alikho. Ma izulu elikhona hayi ngasiyazi uma rayisi lapha sithole ama-2 kg awuncedwa vela kuhulumende ngebona ukuthi athi sizincedise lathi esingalakho kumbe sinathisa amatiki yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengaloli nyaka khona sibulewe izivuku besizazuza, kodwa kule zivuku ezisidlelayo amabili emasimini. So yikho esivuno vela asikho ngitsho, yindlala enkulu eyezayo phambilini.
USibanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Ndingusizo othi ngancedwa ngokudla ngoba ukudla vele okuyiqoko esiqokoqela. Ukudla silakho sisobona sivuthene kwakho silanda amarayidi ngenxa yokuthi asilakudla. Sincediswa ikuthi bayasincedisa nje labo abakhulumende bazo nika nje amabelanyana, kodwa asilasti sidla ngokudla sitshayela asisuthi indlala iphethe sizokhula.
Inhlanganiso esiza ozulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program sikalile ukusiza izakhamizi zemaphandleni ngokudla kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi zemaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane lendlela embi njalo kumele zisizwe ngokudla ngokuphangisa. Itho kwenza umumo ube mubi ngamandla ukusilela kwempuphu lomumbe elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomzimuni ematshetsheni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-NDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe ulukhuni.
Konke kukhanye kwemama. Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izimo ebolima khonokho kokuthi lima kuthi akuyalinywa kwenziwani kusukayo ezandleni zabomama. Ebomunye khonapho emisebenzini yema-sector into eziningi zisezandleni zabomama. Kephe mama yibo badubeka ukudlulisa ngoba kathesi ukuthi mama azayithenga i-2 liters ze-cooking oil sumele abe $100 esandleni. $100 yakho niyayithatha ngaphi? Imisebenzi kayi ubaba kasebenzi laye ngasebenzi uyi-informal trade. Don't imagine uthengisele omunye iziti laye kanomunye ethenga iziti komunye ayethenga ama-kip-kip ethenga ama-kip-kip kuze kukana imali yesaka lempuku okuthengisedi yempuku okuthengisisa omama badalala sendilo kana omthwalo wedonki silatho wokudlala bangaki kuthiwa ye mama bayakwathiwani yeyakulungisa izinto zakulama-platforms okulungisa izinto. But mina ngokwami yet angikayiboni ukuthi impumelo yakho ningathi ama-results akho namawo ayabathatha.
Kungabe lokhu kubangela lodlakela yini ezindlini?
Yaukokomnotho elizweni ezikulekuphambenile ungazabe likusweli kubangela udlakela ngoba endlini nxathi ngalanto ukuthi ovela kulamba lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlane alelo langa uzwa nje ezihlekeli wedwa but wathi le omunye ekhangela ukuthi omunye ngiyozama ozakwenza endlini kube ngcono kwindlini lekuye abantwana baye esikole kuyembhado zigqoke athole ukuthi yena be like aganisi lana laye akhangele omunye vele ngazabethi kuliyekele ukubanga udlakela ezindlini ngoba umusa uba khona endlini nali lenzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifamily yonke lilenzuzo efana nayo elithokozisayo. Ngaye siyazisa uyathenga i-city for example ehambe uyethenga inyama inyama uthenga inyama ye-fish iphuma amaqasha angu-2 usuphela ithomoliya oyisho engadini sidliwa ngabantwana amaqasha asengakabani. Akungitshela ukuthi abantwana bonanti labo babe sizabele ikhangela lami ngabe ngimkhangela ukuthi kathina sesiyinyama thina singayisho vele sesisiye ekugcineni noma sesisiyalala vela kuphela nina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usizwa njalo ukuthi ku-Pollard kulama-thematic committees zikhona le abesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
I-committee le yabesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo. Iye sikhangelele ukuthi sibe ngathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona kube kuthi ngakwenzeka laba abaphakathi abaziba sebeyile bayithutshise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile kona njebabenzito bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngisesibhedlela ngisebenza esibhedlela sekuthi kuthiwa isidumbu selitesefini i-120 sokuyi-120 so yikho esithi thina ngabe kuthiwa yabomama yena le iyaphangisa sikini ikhona masinyane mama bayebika ngoba yibo bahlangana lenhlupho ezinto.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumente ukuthi nanze amalungelo abesifazane athuthukise le mpilo yabo?
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngibambe amanga angikawuboni umvuto sibile ngathi mina lo umvuto sibili uyazanya. Yebo uyazanya njengakhonokhu nje khathesi ngabe ephalamende sesayenzelwa yena leyana professional the presentation ukuthi kulabo mama ngoba ababe vele besivalile ngoba esethi kufuna kade esithi kuthi hayi indzamo kube yizebra kube indoda kube umfazi kube indoda kube umfazi hathi keze ukuthi akhona kureserve ezindaba sesifuna sibe yi 50-50 indlela leyo hathi 50 leyo yokuthi kuloku leyo lizakuphiwa kule ngxenye liyiphiwa ngabendlela ngakho lokhu ngathi yikho nje engathi ngiyambona engazathi ngaba kusekungami ngakho lokho kuba ngcono kodwa vela akunabi lezingcono esiyile kuyikhathi
leyo-ke kuyingxoxolo nkosikazi Dorothy Mbebe umgcinisihlalo ogatshalwa besifazana kubandla le-MDCT asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo ngizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami osithandekile Mhlanga likhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana singene kuhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba silejahelitala uChris Gande
lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa usobhuku welowa gweru kodwa okwakathesi ehlala esigabeni seMathebeleland South okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
yebo ngiyabonga ukwamukeleka ehlelweni kwaZulu kakhulu ngiyabonga
ye ungasitshela ukuthi umumo unjani ezimayini lapho sizwa kuthiwa amapholisa aseyenze umsebenzi omuhle la
umumo ezimayini zangapha kakhulukazi eMathebeleland South lapho engikhona ngokusebenza muvi kodwa amapholisa awe-intelligence awezimbabwe ebambisaneni leriphablikhi leZRP benze umsebenzi omkhulu ngokubamba izigebengu ezabulala umfowethu olwagwele ukhoden moyo zayirobha abantu izimali zenza konke okubi zibanjiwe lezo sibonga amapholisa awe-intelligence awezimbabwe
bona labo ababanjiweyo yibo yini labo kade sibezwa ukuthi balegamelo ukuthi ngamashurugwi
owakhathesi kasikezwa ukuthi yibo yini ngoba isigaba ngesigaba lapho abona khona bahanjiswa babuyiswa khonapho lapho obona khona so kulontela iziki mhlawumbe kumaviki ezayo sitsheliwe thina njengabemuli ukuthi khona bazalethwa lapho emaphisa lapho abambulalela khona bezohlangana necommunity bazikhulumele ukuthi bona bayini kodwa-ke yizigangi sibonga amapholisa asukumileyo ahlambulula ibizo lezimbabwe ngokubamba izigangi lezi ukungcolisa ibizo laleli lizwe ukuthi akutela mthetho umthetho ukhona ezimbabwe ngoba nanko amapholisa akubambile izigebengu lezi
sesike sezwa abanye besithi bona labo abayenza ubugebengu labo ngabantu abalobudlelwano leziphathamandla zikahulumende manje pho nxa sebebotshwa kungakuliqiniso yini
ukubotshwa kwabo kuzaveza ukuthi nxa benobudlelwano leziphathamandla nazo iziphathamandla kuyamele ukuthi uphume egcekeni ukuthi kuhambe njani kodwa kangikholwa ukuthi banobudlelwano leziphathamandla ngokwenza kwabo bekwazi ukuthi angaphansi kweziphathamandla bazame ukungcolisa ibizo leziphathamandla ngoba bebengeke babotshwe nxa bebelebudlelwano leziphathamandla sikhuluma njenje thina bemuli sitheliwe ukuthi babotshiwe kusitho ukuthi iziphathamandla lazo zingemva kokubotshwa kwabantu abephila umthetho ngoba kungathi nyanga ezingaki uminista wejustice iziyambi ziyambi wakhuluma ukuthi bonke abantu okuthiwa ngamashurugu xa beresista ukubotshwa kufanele ukuthi kuzanywe ngamandla wonke ukuthi babotshwe ujustice nokuza wethu malaba laye wakutsho ukuthi emakhothi lapha abantu abalokwenza lale into yamabhemba lokuba ngamashurugu abasentenzie kakhulu so kusitho ukuthi le president wethu utsho njalo izimbabwe yonke itsho njalo laba bantu bebezama ukuwena ilizwe lezimbabwe ngoba izimbabwe ilimele indawo eziningi besele ngezelela ukulimala kwezimbabwe kodwa kathesi siyabonga ngoba naku ukuthi party esinabo usukumile babetha laba bantu abadelingolizwe
ungasi tshela nje ngamafichana ukuthi yibudlwangu dlwangu bani kade bebenza asithi bafikile lapho emayini lani likhona lisemba bayenzani abantu bakhona
laba bantu ngabe sifikile njengoba sikhuluma kunje nje lapha emaphisa lapha enkolo babulala umza wami bathatha amafoni bathatha izimali ngoba bafuna abantu lapho kule mali khona emashop nendawo njengoba ngilapho kule golide khona badinga ukuthi igolide lingapi babuye balithathe bafuna imali bafuna amafoni bafuna yonke into engabenza bahlale bale mali kodwa kuyibudlwa kudlwangu okuyikho okungafunwa ngumthetho ngoba umthetho awufuni budlwangu dlwangu kuleli zikhulu
hayi kuyezwakala ungavalelisa uzulu
ye ngiyavalelisa zulu kandaba lina ezimbabwe sibonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe ngamapholisa ethu sicela ukuthi wonke uzulu wezimbabwe kancedisane lamapholisa lapha khona lapha bona kube kudlwangu dlwangu khona batshele amapholisa amapholisa azasukuma atshele abanye bawo kwenzela ukuthi sibambele lo budlwangu dlwangu ngoba thina nxa singasakhulumanga ngobudlwangu dlwangu njengabahlali bezimbabwe sibone ubugebengu babantwa bethu bayabulala thina kasitsheleni amapholisa amapholisa ababambe ngiyabonga kahle
hayi lathi siyabonga lo-ke ngumnumzana Matthew Nketa usobhuku weLower Gweru ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi lilayo.
Sibonge ke iJaheli Dala uChris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye njalo ngeviki ezayo. Vocalista esiqibela uhlelo lwethu lezindaba zanamuhla kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili uzulu wemango lo etimani mani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakansila iWorld Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana nomkhuhlane wecoronavirus. Kwanele mtwakazi walivalelisayo yimi untungamilinkomo lilale.